mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 8 Zvita 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zvina zvine makumi matatu nemumwe 4031 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Vanhu vari kuhwanda seri kwekutaipa zvavanoda pamakombiyuta avo, pamafoni avo, vachituka vanhukadzi, vachiita body shaming vanhukadzi, akawandira kuvakadzi.
Madzimai akawanda ari kuchema-chema achiti ari kushungurudzwa pamadandemutande.
Musangano uyu wongoroda kuti President Biden naPresident Putin wekuRussia wawirira nepamusoro penyika inonzi Ukraine kuti waputin wasapinze bamasoja avo munyika yeUkraine.
Vatungamiri veAmerica neRussia vakaita musangano padandemutande nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zvina zvine makumi matatu neumwe 4031 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane gumi nevasere 4718. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri 145,632. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere ane makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 3,896,589. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane gumi nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevatanhatu 2,910,953. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, nyanzvi dzezveutano dzinoti dziri kushushikana nekukwira kwave kuita uwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine COVID-19 zvikuru munguva ino yeutachiwana hweOmicron. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vanoti fungidziro yavo yekuti uwandu uhu huri kukwidzwa neOmicron inogona kunge iri yechokwadi kunyange hazvo zvisati zvaongororwa kuti ndizvo here. Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakatozivisa nyika kuti denda reCOVID-19 rakanga radzoka zvakare riine huturu kana kuti fourth wave. Dr. Madzorera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti panotofanirwa kutorwa matano okudzivirira kupararira kweCOVID-19 uyewo kuti vanhu varambe vachitevera mitemo yagara iripo nechakare yekudzivirira kupararira kwedenda iri.
Zvakutotyisa makwiriro ari kuita manhamba evanhu vari kubatwa noutachionawo. Tinongoita zvokufungidzira hedu, asi ndofunga dziri korekt kuti ndiyo Omicron iri kudai. Inenge inofamba zvikuru chimbi-chimbi. Saka vanhu vanofanira kuchenjerera. Chokutanga chandoda kukurudzira vanhu ndechekuti izvo ngavazive kuti izvo vhairasi riri pano ratouya. manamba acharamba achiwedzereka. Chasara ndechekuti isitori matano kuti tione kuti utano hwedu huri raiti.
Matano haya pa hamuri kukurudzira kuti vanhu vatore matano iwai.
Rokutanga ndiri kuti vasina kubaiwa nhomba ngavabaiwe. Vasina kupedzisa kubaiwa chipiri ngavapedzise. Vaccination yakanyanya kukosha nyangwe zvototova pakati peepidemic pewevhi asi kubaiwa nhomba kwakakosha. Chechipiri matano edu aya masocial measures atagara tichitaura. Social distancing, ngatimire ngatimire kure nekure umwe noumwe, kugeza maoko nemvura nesipo kana kusanitaiza nealcohol, nyaya yekupfeka mamask in public spaces, nyaya yekugara kudzimba dzedu kana tisina zvokuita mutaundi, tichiavoida macrowds, nyaya yekuavoida masuper spreaders akaita semafunerals, michato nezvimwe zvakadero, mapati ngaaite mashoma nguva ino mapati. Kumwa doro munhu tora doro rako unomwira kumba usamwire kubhawa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatingangoite. Ngatisakanganwa kugara mudzimba dziri well ventilated. Mhepo ichivhuvhuta ichivhuvhuta ichitiza nei neutachiona. Zvinotibetsera izvozvo.
Tiri kunzwawo kuti pari zvino kunenge kune dziwa riri kutenderera. Ungave munongedzo here weiyo Omicron yatiri kutaura nezvayo?
Ipapo handizivi. Asi ndofunga ini kuti inongori flu iri kungomhanya iri yega. Omicron. Asi tichamirira tinzi vanoita ongororo zvacho nokuti hatikwanisi kuita COVID testing pamunhu wese anoya ane flu. Zvinoti dhurei kudhurira vanhu. Saka totomirira kuti hurumende itire kastudy kuona kuti flu iyi yakamira sei. Asi vashoma vamwe vandakambotesta voenda kuona vari negative but sample yacho yakanyanya kuita diki. Ngatiite big study tione kuti flu yakamira sei.
Mishonga ipi ingakurudzirwa kuti vanhu vanenge vachidziya muviri kana kuti vanofungidzira kuti vangadai vane flu idzodzi vange vachinwa?
Kuruzira ndoziva ine ndeyekutanga kukurudzira kuti kana temperature yakakwira vanhu ngavanwe paracetamol. Paracetamol inodzikisa temperature. Temperature pachayo inoita kuti munhu urware kudarika zvauri. Pachayo chinotori chirwere saka ngaidzikiswezve. Munhu unotozwa kufefeterwa kana temperature yadzikiswa saka. I think paracetamol yangonaka. Zvangonaka ungoavoida imwe mishonga. Ndakaona pakutanga-tanga kwepandemic yedu yeCovid. Vaidiscourage vanhu kumwa zvinhu zvakaita sana ibuprofen. Vana brufen vaine imwe zvakadero patem. Handifungo kuti panorambidzwa kuti munhu unwe paracetamol kudzikisa temperature.
Mashoko amungasiyira vateereri.
Shoko guru randasiyira vateereri nderekuti tatova pakati pefourth wave sekuona kwedu. Ngatiitei titore matanho ese kudzivirira. Hatichadi vanhu vanofa neCovid-19.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe naJonga Kandemiri. Zvichitevera musangano wemakurukota wanezuro, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende ichadzika nzvimbo dzokubaya vanhu nhomba yeCovid-19 panzvimbo dzinokwirirwa mabhazi senzira yokukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba vachiti nguva ichauya yekuti avo vasina mapepa okubayiwa kwavo nhomba yeCovid-19 vacharambidzwa kushandisa mabhazi akaita semaZupco. Ponyika iri mukucherechedza mazuva 16 ekurwisa mhirizhonga yegender based violence, madzimai akawanda ari kuchema-chema achiti ari kushungurudzwa pamadande mutande. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongero enyika ari mutauriri wesangano reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD, muzvare Roslyn Ncube, vati mirishonga yepamasaisa yakawandisa uye vakadzi vari mune zvematongerwo wenyika ndo vari kunyanya kushungurudzwa pamadande mutande.
Kuona cyberbullying yakawandisa muno muZimbabwe. Vanhu vari kuhwanda seri kwekutaipa zvavanoda pamakombiuta avo, pamafoni avo, vachituka vanhukadzi, vachiita body shaming vanhukadzi, yakawandira kuvakadzi. Kazhinji kacho vakadzi vari mupolitics ndo vari kunyanya kubhuliwa.
Mukuru wesangano rakazvimiririra rinorwira kodzero dzevanhukadzi reWomen Action Group, amai Edna Masiwa, vauza Studio 7 kuti kushungurudzwa pamadande mudande kuri kunyanyowandira kuvanhukadzi nevanasikana. Vatiwo dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa zvakanyanya, vachitiwo zvinokonzera kuti vanasikana vanenge vasangana nedambudziko iri vashaye ushingi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvenyaya iyi sezvo tatadza kubata munyori mubazi rinoona nezvevanhukadzi vaMoses Mike, asi sachigaro wekomishini inoona nezvevanhukadzi nevanhurume kana kuti Zimbabwe Gender Commission, amai Margaret Mukahana naSangarwe vatsigirawo kuti dambudziko remhirizhonga pamasaisai rinowanzonyanyira kumadzimai nevanasikana. Mukuedza kuderedza mhirizhonga dzakasiyana-siyana dzepamadandemutande, hurumende yakaisa mutemo mutsva weData Protection Act, uyo wakatosainwa kuva mutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Amai Sangarwe vati kunyange hazvo mutemo uyu uchida kuvandudzwa, vari kuutambira nemufaro nekuti unobata nemhosva vanhu vanoshungurudza vamwe pamasaisai, vakati tarisiro yavo kuti mutemo uyu uchaderedza dambudziko iri.
Isusu tiri kutofara kuti mutemo uyu wauya. Unogona kunga usirakazi zvakakwana, asi tikutenda kuti at least zvinhu zvakaita sekuti munhu anoisa mapicha emunhu pawhatsapp nokuti wanetsa naye asina kupfeka kana kudii, zvinhu zvingi zvinowanzoitwa kumadzimai waakupuwa mutongo wakakura. Saka tinotenda kuti izvozvi zvemutemo uyu zvichatibatsira kuti tideredze uwandu hwecyber bullying pamadandemutande wanga uchiitika kazhinji kuvanhukadzi.
Mutemo mutsva uyu unoti imhosva kushungurudza, kutyisidzira pamwe nekushora mumwe munhu pamadandemutande, uye vanoita izvi vakabatwa nemhosva vanoripiswa kana kupika mujere kwemakore anosvika gumi. Mutemo uyu unobatawo nemhosva avo vanoshandisa masaisai kuparadzira mashoko emanyepo pamusoro pemumwe munhu, pamwe nevanoisa pamadandemudande mapikicha evanhu vanenge vakashama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zimbabwe International Film Festival, iyo yakanga yambomira kwemakore maviri nekuda kweCOVID-19, ichatanga zvekare nhasi chitatu kusvika musi wa 11 zvita pasi pedinginjira rekuti Owning Our Story. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Rongi vezviratidzwa izvi veZimbabwe International Film Festival Trust vanoti mamwe mafirimu kana zviratidzwa izvi zvichaitwa pamadandemutande pachitevedzwa mitemo yekudzivirira denda reCOVID-19. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muZif muzvare Rudo Chakanyuka vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuratidza mafirimu kuchange kuine makwikwi achaitwa pakati pevanogadzira mafirimu.
Festival yegore rino tichange tine makwikwi High Five Short Film ne Smartphone Short Film Competition. Anovaiwo makwikwi achasanganisa vanogadzira mafirimu vechidiki nevachangotanga kugadzira mafirimu avo. Tichivakumbira kuti vagadzire mafilmu e5 minutes, mafilmu echidimbo ekuti vanhu vazokwanisa kuaona pawebsite yedu kana kuti paFacebook vachizovhotera firimu yavanofarira. Uye anenge azowana kunzi firimu yake ndiyofarirwa nevanhu vakawanda ndiye achazotora mukombe weHigh Five kana kuti weSmartphone Short Film Competition.
Vatiwo pachange paine zvidzidzo zvekugadzira mafirimu zvichange zvakanangana nevechidiki.
Saka inodaidza futi vechidiki vachangotanga kugadzira mafirimu kuti vauye vachidzidza kubva kune avo vave nyanzvi mukugadzira mafirimu, vachidzidza vachizogadzirawo ivo mafilmu avo. Uyezve tine maworkshops evana vadiki vachadzidziswa animation kana kuti kugadzira zvipopai zviya izvi, vachidzidziswa neanobva kuUK anonzi Victor Opelcon pamwe chete newemuno muZimbabwe anonzi Rodney. Vachange vachiita Rodney wekuDreambox Animation vachange vachidzidzisa vana vadiki kugadzira zvipopai zvavo. Imwe mutambo uchaitwa muFirst Saturday.
Mafirimu acharadzwa gore rino anobva kunyika dzakaita seAmerica, Britain, Barbados, Zambia neZimbabwe. Firimu rinonzi Gather raSanjay Rawal wekuAmerica ndiro richavhura musangano gore rino, uye firimu rinonzi Joseph rekuBarbados richitungamirirwa naMasia Wikes ndiro richavhara musangano wegore rino. Mamwe mafirimu acharadzwa gore rino anosanganisira Chisara, March to the Land of Promises naChapungu Chehondo emuno muZimbabwe, kwozotiwo Savannah Skies rekuZambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Do mbotarisa shirimu mapepa na u anasi. Vachinyora pa Twitter pavo nego ya United States Senate Foreign Relations Committee, Senator Jim Risch, vebatore Republican Party, vanoti maitiro ezanu PF yekuranga nekunyaradza vasingawirirani nayo ichivavharira nekuvasunga mushure mekuvapomera mhosva dzemanyepo, asi yozovasunungura mushure memwedzi yakawanda. Senator Risch vati hapana asingazivi kuti mutori wenhau Hopewell Chingono haana mhosva yakapara kunze kwekubudisa pachena mhosva dzehurumende. Reserve Bank of Zimbabwe rinoti uremu hwedhora reZimbabwe hwakadzika, richiti svondo rapera dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora eZimbabwe 105 nemasendi makumi manomwe, kana kuti Zimbabwe dollars 105.70, asi svondo rino dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora eZimbabwe 100.68 $108.67. Newsday rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere chemanyoka kana kuti diarrhea iyo yapararira mumusha weChavalala Extension muguta reBulawayo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano pa Studio 7 ana mukoma tanonoka wande Blessing Zulu chonga kandimiri tinokwa sai pano pa Studio 7. Ndanavadziwa nababa Dewa Mavhinga vaenda nenguva isina kufanira. Sina kufanira kwatirisi vanhu, but kuna Mwari iringe yakafanira. Vasiya vasina kupedza basa ravanga vainaro munyika kuno kuchamhembe kuAfrica, vakamiririra kodzero dzevanhu kuti vanotimiririra mukati menyika umu vazive kuti vanhu vanoda kuremekedzwa vane kodzero dzavo. Vanga vari munhu uya asinganzvenge nzvenge anotaura chokwadi sezvazviri. Vasiya nyika isati yanaka. Tinoti baba Dewa Mavhinga zororai murugare, tinochema nemhuri yavo.
Tihwadzisa baba Dewa Mavhinga, ishi Mwari unotora anhu akanaka uchisiya akaipa. Dai Mwari waiziya waingotora akaipa wobva aenda nyika yonaka. Hino unototora akanaka acho, akaipa ndo anorarama. Dai Mwari waitizwawo. Tinoti hedu baba Mavhinga zororai murugare, tichasangana ukoko nenguva yakwanawo. Tatenda.
Makadini makadini vashamari Studio 7, vanamukoma Jonga, vana sister Mavhi, vanamukoma Zulu nevamwe vose vandisingakwanisi kudana nemazita. Ini ndoitwa Bridget Chikata, ndiri kuno kuJohannesburg. Ndiri kubatikanawo nezvekushaya kwavadhewa Mavhinga. Ndarwadziwa hangu nekutisiya kwavaita, asi hapana zvatingaita, inonga kuri kuda kwaMwari. Rungoti kune kuhama dzacho dzekwavadhewa nematambudziko, nenyika yese yeZimbabwe nematambudziko, tarasikirwa chose, tarasikirwa, tarwadziwa.
Makadiko paStudio 7 washamarari vose vanotipa nhau dzemazviro kwazvo, nhau dzemachokwadi, ndinokutendai. Ini ndinoitwa Bvanyangu, ndiri paPretoria paMorereta Park. Mashoko angu ndinoda kungoti ndine kushushikana pakati pemoyo, ndine kurwadziwa kudzimbikana chose nekuda kwerufu rwababa Mavhinga, Dewa Mavhinga wakatisiya. Zvinova zvino zvakandishoka, zvinova zvino zvakandivhundutsa. Ndiye munhu wandaiona sababa weZimbabwe, baba weAfrica, anomiririra kodzero dzevanhu. Ndakabatikana nekungoerekana kunzwa kuti vaMavhinga vachisiko vatisiya. Ndakarwadziwa, ndakaita sei zvinonzi, ndiri kupenga here, ndiri kurota here? Asi kutonga kwaMwari. Baba Mavhinga zororai nyu murugare, tinotenda nepamakabata mazvita.
Mangwana ni magadi pa Studio 7 baba Cashman muchitongwiza. Zvakaoma shuwa. Zvakaoma zvava mavhinga, tewa mavhinga. Zvandibata chose nemoyo unorwadza. Ya chete zvakanzi vakanaka vakararama panyika. Padando kuenda kwevakanaka kwacho. Ameno. Hatizivi. Zvisinei mhuri yekwadhowa mavhinga ngaichemene tariro. Mweya wenyu vamavhinga ngauzorore murugare. Ndaite ndikafunga kodzero dzevanhu posi pandinoterera zvekodzero dzevanhu. Zita raiuya mandiri ndedhowa mavhinga. Zororai murugare vamavhinga. Ndatenda pastudio 7.
Pastudio 7 makadiko. Ndichingotiwo nematambudziko avadhowa mavhinga. Kuruzhinji rweZimbabwe, rweAfrika, zvikuru sei kuchamhembe kweAfrika. Ndakarwadzirwa zvisingaiti. Ndinongoti mweya wavo ngauzorore murugare.
Ini zvangu ndiri kutaura ndiri paPretoria kuMoreta Park. Ndine kushungurudzika zvakanyanya pakati pemoyo wangu. Ndakarwadziwa zvino zvakanyanyisa nokuda kwamestide wamavhinga. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndakabayiwa panyamanete kungwerekana nekunzwa kuti vadhewa havachisiko. Chinhu chakandibata. Wamavhinga vange vari baba weAfrika, vanga vari baba vaimiririra mhuri yeZimbabwe. Sesu tiri muno muSouth Africa, mirishonga dzose dzaiitika dzaiita sei waimira. Chero vakuru vemuno vacho, vatungamiri vemuno, waimborambo wakanyarara. Asi wamavhinga waizosumudza musoro kuti aiwa president wenyika haufanirwi kunge wakanyarara. Sadaki aizotoenda nekusadaki. Zvino tichavhumbamirwa naani? Ndiani achati hwanza? Ndiani achati miririra? Nyika ino yatigere South Africa yagara ine mhirizhonga dzisingaperi. Ndarwadziwa zvikuru. Ndarwadziwa zvakanyanya nababa dhewa mavhinga. Zorora murugare. Zorora henyu murugare. Tinokutendai nepamakashanda nepamakabata.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri pamusoro pekushayika kwavadhewa mavhinga. Vatereri, tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vakaita musangano padande mutande, apo vaBiden vakayambira vaPutin kuti nyika dzekumadekoero dzichatemera Russia zvirango kana Russia ikapinda munyika yeUkraine zvechisimba. Ukuwo vaPutin vachiti vanoda kuvimbiswa kuti mubatanidzwa weNATO haucharambi uchikura uchipinda munyika dziri padyo neRussia. Mumusangano wakaita maawa maviri uyu, vatungamiri vaviri ava vakakurukuravo pamusoro pekudyidzana kwenyika mbiri idzi, uko kusisina kumira zvakanaka kwemakore makumi matatu. Chipangamazano chavaBiden munyaya dzezvekuchengetedzwa kwenyika, vaJake Sullivan vakaudza vatori venhau kuti vaBiden havana kuvanzira vaPutin kuti America nemadzisawira ayo dzichabatsira Ukraine nezvombo zvekuzvidzivirira pamwe nokuwedzera mauto eNATO mudunhu iri. Musangano uyu watora nzvimbo panguva iyo Russia ichinzi iri kuunganidza mauto ayo pamuganhu wayo neUkraine. Vanodzidzisa paFriends University kuWichita mudunhu reKansas muzvinafundo Moses Rumano vauza Studio 7 kuti America nemadzisawira ayo vakatarisisa zvikuru zvose zvirikuitwa neRussia uye Russia inozviziva vachiti Russia inoda kuwana nyaya yokushandisa muhurukuro dziri kuuya pakati payo neAmerica nemadzisawira ayo.
Musangano uyu wongoroda kuti President Biden naPresident Putin wekuRussia wawirirane pamusoro penyika inonzi Ukraine kuti waPutin wasapinze bamasoja awo munyika yeUkraine. Saka waBiden wakaona zvakakodzera kuti waite musangano naPutin kuti wanzwisisane kuti zviri kufamba sei.
Saka wakafamba sei musangano uyu sokuona kwenyu?
Ndinoona kuti musangano wakafamba zvakanaka uye zvine tarisiro yekuti wanogona kubvirirana pakati pavo pekuti pakati peRussia neUnited States of America parege kuzoita dambudziko rekuti waPutin wekuRussia wapinde munyika yeUkraine. Saka zvinotaridzika izvo kuti zvino zvine tarisiro yakanaka yekuti hakuna chakashata chinozoitikaba. Nepo hazvo takaona kuti pane kuridzirana kwakaitwa pfuti pane masoja zvishoma shoma, hakuna bachimwe chakanyanya kuzoitika chinotyisa. Saka ndinovimba kuti hurukuro yakaitwa iyi yakabatsira kuti nyika mbiri dzidzirege kuzosvika pakunetsana pamusoro penyika yeUkraine, Russia ichida kupinda imomo, America ichida kudzirira kuti masoja aPutin asapinde munyika yeUkraine.
Iyo Russia inoda chiko muUkraine?
Russia inoona iyo kuti vanhu vekuUkraine ihama dzavo zhinji dzacho, uye wanoona kuti wanowirirana pane kuti marudzi mamwe chete kana kuti vanhu werudzi rumwe chete rwo. Uye chechipiri ndine ndinoona kuti Russia inenge ichine pfungwa dzayo dzekare dzekuti former Soviet Union yakanga ine nyika dzakakurisisa, saka inenge inoda iyo kuti Ukraine inge inogona kuzodaro zvekare kuti iwe nyika yavo inoenda kana pasi peutongi hweRussia.
Kana Russia ikapinda muUkraine, chii chingaitwa neAmerica pamusoro penyaya iyi?
Ndinoona kuti America ino sekutaurwa kwazvakaitwa naPutin wanogona kutemera zvirango zveupfumi kana anonzi maeconomic sanctions kunyika yeRussia. Asi tinoona kuti hazvina chazvinodziisa baka zhinji zhinji uye hazvina chazvinotadzisa kuti Russia aite zvainenge ichida kuita. Saka ndinowimba kuti wakanzwa kuti panoita izvozvo zvirango zveupfumi hawazoenderera bamberi nekuda kuti wapinde munyika yeUkraine, wachizoita kuti paite mhirizhonga nehondo nebvonga mupopoto.
Dr. Romano, kana vakaita zvirango zveupfumi iyo Russia yapinda muUkraine, munoona sekuti zvinobatsira zvikuru here sezvo iyo Russia inenge yatokwanisa kuita zvainge achida?
Handifunge kuti pane zvinozobatsira bainini ikanga yapinda kana pakazoitwa zvirango zveupfumi hongu, zvinogona kuti konzereika kusagadzikana kakati munyika yeRussia. Asi hazvitadzise baRussia kuita zvainenge ichida kuita izvozvo, nekuti kana ine donzo rayo rekuti inoda kupinda muUkraine inogona kungodaro wachida kurangidzana masimba. Asi handifunge bakuti Russia inopinda muUkraine asi kungoda kuti pari zvino wari kuda kuti America inge inopo zvainozukurukura wakaenda panegotiating table pakutaurirana, uye Russia inenge zvairi kuda kubva kuna Americawo nekuti wari kuziva kuti America ine zvairi kusangana nazvo pamazuva ano chitenda reCOVID-19 rashupa iri. Zvo zvinoreva kuti vatungamiriri weAmerica vanenge vachitarisa nekuona kuti vangarwisane sei nedenda ranetsa. Saka apa vanenge vachida kuti waPutin wakakurukura naWabiden vanenge vanofungidzira kuti vanozoona zvavanenge vachida vasingashandise asi chisimba chekupinda nemauto munyika yeUkraine.
Avo vange vari vanodzidzisa paFriends University kuWichita mudunhu reKansas muzvina fundo Moses Romano vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu zviuru zvina zvine makumi matatu nemumwe 4031 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro. Madzimai akawanda ari kuchema-chema achiti ari kushungurudzwa pamadandemutande. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaita musangano wepadandemutande nezuro nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.